a great week ahead.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechitatu 27 Gumiguru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Human Rights NGO Forum nemuvhuro yakasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan. Bato reZANU-PF riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore. Mapurisa anosunga makumi mana evaimbove varwi vehondo yerusununguko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano akazvimirira ari pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Human Rights NGO Forum akasangana nemuvhuro nenhumwa yeUnited Nations iri munyika amai Alena Dohan, avo vari munyika kuongorora kuti zvirango zviri kukanganisa zvakadini upenyu hwevanhu. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti vakasvitsawo kuna amai Dohan gwaro ravo rinoratidza maonero avo panyaya yezvirango izvi. Vanoti gwaro ravo rakanyanya kunangana nenyaya dzekodzero dzevanhu, uori uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mune zvematongero enyika. Dr. Kika vanoti nyaya yezvirango haifanirwe kutariswa iri yoga, asi kuti itariswe maringe nekodzero dzevanhu, kuteverwa kwebumbiro remutemo pamwe neuori. Amai Dohan vari kutarisirwa kupeta rwendo rwavo nemusi wechina svondo rino. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Kika.
Yes, takavaona musi wa25 October kumaofisi eUN. Takaita hurukuro navo, takavaonesa maonero atinoita nyaya yemarestrictive measures semasangano akazvimirira oga. Takava nehurukuro inoita awa imwe chete. Asi tisati tasangana navo, takange tavapawo maonero edu munyorwa sekukumbira kwavakaita musi wa25 October. Asi tinotenda kuti vakaona zvekare mamwe masangano asiri isu, nekuti tinoziviswa kuti pakange pane magroups akatisiyanei emasangano akazvimirira oga anga ari kuvaona.
Imi zvii zvamakavapa?
Isusu takavapa maonero atinoita nyaya yemarestrictive measures muZimbabwe. Asi semasangano anofokasa nenyaya dzekodzero dzevanhu, tainyanya kutarisa mabatirwo anoitwa vanhu kodzero dzavo muZimbabwe. Taitarisa nyaya dzakaita semasingle individual rights violations, taitarisa zvekare nyaya dzecorruption nemakanganisiro adzinoita kodzero dzevanhu kana kuti vanhu vaenjoye kodzero dzavo zvisiri. Saka maonero atinoita nyaya yemarestrictive measures isusu ndeyekuti haina kumira iri yoga. Inofanira kutariswa maringe nekodzero dzevanhu, maringe nenyaya dzerule of law muZimbabwe, maringe nenyaya dzecorruption. Ndokuti tinyatsokunzwisisa nyaya yacho zvizere. Saka isu takavapawo maonero atinoita tichienderana nebasa ratinoita nezvinhu zvatinosangana nazvo tichidhokumenta zuva nezuva.
Vakawanda wanda kuziva kuti imi panyaya yezvirango izvozvo mumire papi?
Isu nyaya yedu ndeyekuti hurumende inofanira kutevedzera nekuremekedza kodzero dzevanhu. Hurumende ikaremekedza kodzero dzevanhu, ikaremekedza rule of law, ikaremekedza bumbiro remutemo redu, handioni tine maproblems atinosangana nawo. Maonero edu ndeyekuti masanctions aripa zvizvarwa zveZimbabwe ini nemi masanctions anobva kuhurumende yedu mabatsirwo atinoitwa nehurumende yedu corruption inova inoita kuti tibirwe upfumi hwedu sevanhu ndo masanctions anokanganisa ini nemi nezvizvarwa zveZimbabwe tisingatarise vashoma vari muhurumende vakapiwa matargeted sanctions kana zvimwe zvakadaro saka isu maonero edu ndeyekuti hurumende inofanira ku respecta nekuremekedza kodzero dzevanhu nemutemo wenyika tikadaro zvizhinji zvinofamba zvakadaro
pane vamwe vari kupomerawo sangano renyu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemasangano amunomirira kuti muri kurwisa kuti zvirango zvisabviswa munoti
hatina kushamiswa nekuona mashoko akadaro achibuda muherald nenyaya yekuti position yehurumende yakatarisa maNGOs tinoiziva tese hurumende yedu hurumende isinganyanyi kufarira masangano akazvimirira oga nenyaya yekuti tinonongedza pavanenge vachikanganisa isu gwaro ratakapa kuna special rapportoa harina nyaya yekuti tiri kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi ngazvirambe zviripo asi kana munhu achiverenga gwaro ane chinangwa anosarudza zvaari kuda kutora ipapo
mukuru wezimbabwe human rights ngo forum dr musa kika vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 bacho riri kutonga rezanu pf riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore wegumi nepfumbamwe nemusangano mukuru wepolitibro muharare musangano uyu uri kuuya apo mubato iri muine kunetsana zvikuru zvakonzerwa nekurwira zvigaro musarudzo dzematunhu mukuzeya nezvemusangano uyu Blessing Zulu westudio 7 abata vakafanobata chigaro chemutauriri webato iri vamike bima
conference yedu inotanga nepolitbureau meeting inoitirwa kuharare musi wechina koitwa central committee meeting inoitirwa muharare zvekare pazanu pf headquarters ipapo pane pamboitirwa musangano wechitatu china tapedza musangano uyu vanofamba vanotanga kufamba kuenda kumacenters avanoenda politbureau ichange iri kumain center kuchaitirwa the main deliberations kubindura mashonaland central anozotanga nefriday
misangano yese iri kuitirwa kubindura herei
vamwe vese vanozoenda kumaprovincial centers kunei kuchiitwa this conference virtually so musi wethursday ndo panotanga conference in full swing kwapera ma2 meetings andataura epolitbureau necentral committee kwozoita madeliberations anozoitwa musi wechina achibva kucenter kubindura achiprogramiwa achinenge achiitwa virtually in other centers so there will be day 1 on Friday, day 2 on Saturday, ndo panopera conference yedu ne Saturday ichipedzisirwa ya first secretary of the party and president va comrade Mnangagwa. Then musi wesvondo ma delegates wherever they are vane vopararira vachiendapo back to their bases ndo mafambiro azvichaita
asi tinomboona musangano uyu uchiitwa muna zvita sei vava kuitwa muna gumi guru munomu
nguva dzese taiita muna ana December asi my experience yedu so far yaiva yakuti mabiggest challenge yataataa kuita kumaconference ese yaiva yemvura inenge yawanda muna zvita kwaiita madhaka kwaiita kunyura kwaiita maproblems akawanda zvokuti conference dzaifamba hadzo asi dzichivhiringidzwa nenyaya yemvura saka rwendo runo takafunga kuti ngatichiswededza kuno kuna October kuti hongu kungava kwakuna asi ndomunga ine isati yowanza
tichitarisa iyo misangano yepagore yakakosha zvakadii kubato renyu rezanu pf
yakakosha in the sense yokuti to begin with gungano regarega munoda nguva yamunombosangana nguva pagore vatungamiri vane vachimhanya vachienda kunzvimbo dzakawanda tine maprograms ane ariko asi once a year tinoda kusangana to take stock of the year kuti afamba sei in terms of the party, in terms of the government. Iri nguva zvikare yekuti titarise mberi kwatiri kuenda in terms of the party, in terms of the government, and also in terms of all our structures, Women's League, Youth League, War Veterans, and also my department, Zemsangano, zvatiri kutarisira. Takanangana in aligning ourselves to the theme. And our theme this year is growing the economy towards Vision 2030. So, tinenge
vakafano bata chigaro chemutauriri weZANU-PF va Mike Bima vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi kuti tinzwe maonero avo pamusangano uyu.
Musangano weZANU-PF uri kuitwa takatarisana nezvakawanda zviri kunetsa mubato iri mukatarira. Muchaona kuti mukati mebato reZANU-PF mune kupokana nekupikisana kwakati kurei kudarika zvisati zvambonyanya kuitika. Kunyanya sei takatarisana munguva yapo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere kana kuti rusununguko kusvika pari nhasi.
Semaonera amuri kuzviita, chii chiri kupa kuti vanhu vanetsane mubato? Tataura navabima vari kutiwo inyaya yekuti vanhu vari kudawo zvigaro zvepasi asi kumusoro uku hakuna kunetsana kuvatungamiri.
Handifungise kudaro. Zvinoitika pasi zvinoratidza zviri kuitika pamusoro. Mukatarira muchaona kuti ivavo vari pamusoro ndo vane atingati maindresi ari pasi vanenge vachida kuti zvigaro zvavo zviitwe secured. Saka vanenge vachidawo kuti vaise vatingati vanovatsigirawo pazvigaro zvepasi kuti zvirambe zvichingofamba zvakadaro daro kuti pavanozosvikawo pasarudzo dzine chokuita nezvigaro zviri pamusoro vanenge vane vatsigiri.
Tichitarisawo zviri kutaurwa nebato iri riri kuti dingindira ndirakanangana nekusimbisa upfumi hwenyika, zvinokwanisika kuita here tichitarisa mamiriro akaita zvino?
Zvinokwanisika kuitika kuti upfumi hwenyika huvandudzike kana bedzi bato reZANU-PF raita zvikuru chaizvo chaizvo mukurwisa nyaya youori, mukurwisa nyaya dzekuti vanhu vane masimba vamwe vane kukara kukuru kana takabviswa uori nokukara ikoko upfumi hunogona kuita zvekuti huvandudzike. Uyezve takatarisana naizvozvo zvinodavo kuti ZANU-PF ichisiya maitiro akare ipinde mumaitiro echizvino zvino. Maitiro ekare ndeyekuti munoda kuti upfumi hwenyika hufambiswe nenzira dzasara. Zvoda kutivo upfumi hwenyika hufambiswe nenzira dzazvino. Mukatarira munyika muno muchaona kuti tiri sure zvikuru kwazvo. Zvimwe zvetinoti zvikuru zvinhu zvaisana kunge zvakaitika makore akawanda apfuura.
Mungatsanangura ipapo here?
Takatarisana somuenzaniso nenyaya dzemugwagwa. Izvozvi tiri kutendera kuti tiri kugadzira migwagwa. Zvetiri kutendera zvimwe zvacho kuvhara makomba. Zvimwe zvetiri kutendera futi kugadzira mugwagwa. Takatarisana nemigwagwa yedu iyi. Hatisi kugadzira migwagwa yava kutariswavo mazuvano. Mukaenda kunana South Africa, mukaenda kunana Namibia nekunana Botswana, vava kugadzira madual carriage way asi isusu tichiri kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa akasunga nezuro ndokuchengetedza vaimbove varwi muhondo yari sununguko makumi mana zvichitevera kuratidzira kwavakaita muHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vavarwiri vehondo yerusununguko vanodarika makumi mana vakasungwa nemapurisa nezuro apo vakaungana kunze kweAfrica Unit Square vachida kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vakasungwa vakanga vachiri mumaoko emapurisa uye hapana kujeka kuti vari kupomerwa mhosva dzipi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti ichokwadi kuti vaimbova varwiri verusununguko vakange vakachengetedzwa paHarare Central, vamwe vari kuHighlands Police Station, vamwe vari kuRhodesville Police Station. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti vakanga vasati vapirwa nyaya iyi nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare. Ukuwo sachigaro weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Muchangwa vakaudza Studio 7 kuti titaure negurukota rinomirira vaimbova varwiri verusununguko amai Opa Muchinguri Kashiri, avo takatadza kubata panhare mbozha yavo. Munyori wevaimbova varwiri verusununguko muZANPF vaDouglas Maia vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanoda kutaura nemunhu wavari kuona vachiti havavimbi nekupa mashoko avo parunhare. Vakanga vachitungamirira vaimbova varwiri verusununguko ava amai Shorai Nyamangari vakati vakanga vachida kuendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiriri wenyika nekuti mari dzemudya ndigere dzavanotambira ishoma. Amai Nyamangari vakati vari kuwana madhora zviuru gumi nezvina pamwedzi.
Kunotumirwa polisi chete. Mawa veterans akasunungura nyika vanotumirwa polisi. Endi veabva zvisikisi chete amataamaitiwa inavisu. Hatisi kuda violence, hatisi kuda chiita kungoendesa petition yedu. Endi then vanhoramba kuti aiwa imimi hamuyeri nepolisi. Why? Petitioni dzidzozvo zvema grievances yedu izvo. Nekuti tiri kudawa kuwedzerwa mari, minda hatina kupiwa, dzimba dzakadziri munhingi, musatari instrument muMKMA of veterans, hatina kupiwa, minda hatina kupiwa, medication yana comrades like wakaremara, hapana, makaona comrades yaya wakaigwa wako wasina makumbo kuhilo skwepe.
Va make sure chino gurei, vakatiwo zvavakaendera kuhondo zvekuti mwana wese weZimbabwe ava neupenyu hwakanaka zvisi kuzadzikiswa. Vachitiwo vanhu vashoma-shoma ndivo vari kudya vachiguta, vazhinji vachinonga svosve nemuromo.
Iwo mutemo unongozi mutemo, patakaenda kuhondo mutemo taa tisingaone, wanga uri kuti mutemo wacho. Nguva isisu tatiuya manji takuda kuteedzera nemazvo, but asini kuti makutisunga, makuda kuti tisataure kodzero dzedu zvinobatsire chii. Takaitorawo nyika iyi kuti tidye tese, vamwe tiri kumbonzwa muri kukwira ndege nguva nenguva. Mari yeyo raiti isisu vamwe tiri kutaura tine zvirema panapa. Takasiya tichida kunosunungura mhomho yese yemuno muZimbabwe, but asi ikozvizvi zvavakutoona parike tii tiri kutaa madhodhi isusu. Zvinotifadza here isisu kurarama kwedu? Zvikoro zvataurwa hapana chatiri kuwana, zvinongotaurwa pamuromo papuratira vazvo.
Vanhu ava vana kukwanisa kuendesa zvinyunyuto zvavo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo vakazobatwa nemapurisa vasati vaita izvi. Uye muAfrica Unit Square mavaifanirwa kusangana maiwo makavharwa nemapurisa uye vanhu vachirambidzwa kupfuura nemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu umwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi matatu nevatanhatu 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevana 4674. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana 132724. kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamirioni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nechimwe nemazana manomwe ane makumi maviri nevana 3,281,724 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe 2,556,721 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday hurumende inokwikwidza nyaya yakaendeswa kudare repamusoro reHigh Court nevanorwira kodzero dzevana yekuti kereke yeJohani Marange Apostolic Church imanikidzwe kutanga chirongwa chekurwisa mukereke iyi kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. MuNewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoti hurumende ndiyo iri kunonotsa kuitwa kwesarudzo dzemabi elections, asi muchivedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vanoti bazi ravo harinei nekutadza kweZimbabwe Electoral Commission kukokera sarudzo idzi. Muparamende nemusenate mune zvigaro makumi maviri nezvisere zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwevamiriri ava nebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. MuNewZimbabwe.com vakambomiswa basa sameya veguta reHarare vaJacob Mafune vanoda kuti mutongi wenyaya yavo Majestrate Ngoni Nduna vabviswe pachigaro chekutonga mhosva yeuori yavari kupomerwa vachiti vanduna havagoni kutonga vasina kwavakarerekera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzotaurira mega zvamunofunga.
Ndirozvo zvangu toda kuti kubva kukuseka. Nemukona namukoma wanga vanozi vabima ava vanotaura zvavo zvisina nematuro. Vanoti kwaitira tira kugadzira 5 million votes vanova vazimbabwe vavhotere zanupiefu. Vanovavhotera ngiri kuti kudini chii chavagadzira zimbabwe for 40 years zvichitonga. Vanhu musabatiswa ngevana vanodya muchiguta vanoda kuvaona kuti 5 million vanhu vanovavhotera. Zvimbuya musabatiswa, mopuwa zvimagwere, mopuwa kubwa zvimazambi yamotika pamberezana yei zanupiefu. Mari hakuna, chikoro hakuna, ticha haahori, mupurisa wacho naahori, zvemusoja wavo naahori, izvi nesi haahori. Moti kwanzi tinoona zvao zvakanaka zvinoita zanupiefu, ndezvivi zvao zvakanaka zvatinoona zvao zvamunoita zanupiefu. Mari hatina futi kuzimbabwe, vabima muzvibateni satora zvona basa kukwatisa vanhu. Ndimunoguta chete isu tichifane nzara. Vanhu vote for change, not vote for zanupiefu, vote for a change in Zimbabwe.
Maswera sei, maswera sei, zvizvarwa zveZimbabwe nime VOA muri kuita basa guru kwazvo rokutipa nhau dzisina kwatsakarerekera. Regai taure nechidai kuti zvirango zviri kutaurwa neSadhaki, Sadhaki inonyadzisa zvikuru kwazvo. Pari kupondwa vana veZimbabwe, chana chamisa vakapotswa kuuraya zvinhu zvavataura havamuri vakaramba vakanyarara. Vanhu veZimbabwe vachiurayiwa kubva munanga vachingopinda mupaizinzi vanhu varongouraya vanhu vachirwa vanhu. Sadhaka haitauri kana anything. Zvirango zvipi zviri kutaura izvozvo? Kuda kungodana munanga vakakwanisa kunge vachienda vachinovhiya mari kunze kwenyika nokunoviga mari dzevana veZimbabwe kunze kwenyika. Pasi nepfungwa dzisadhaka dzakatakwa idzodzo.
Mangwanani, mangwanani akanaka pasikichini. Nese nevateereri nevashamarari vokwatisai. Handangotaura panyaya yezvirango zvirikunetsa munyika. Handai zvirango zvazvigona, handai zvangowedzeka. kushure kwa mwika sisu. Isu wa kuru ose, waka kwaru, sumuko, maose, nivango, sano zizi wa kitu kwenye na pasi wako. Asa wa nini chukwa hini kune kukuchi, wano zizi wa kuchi, inye uo, rungo chapika pangaru, wano kwa maru wa kisi. Sikita kutile kumazishe, mazishe aja shani baba asa hao, sisu weta kini nika, emu zimbabu. Kuto zikete uo, rungo yu kwa cheti. Saka, zimbabu, kuzikuti kwa masangi inano pera, kana pasi na sukubu, zikuwa kumumashi, sisu kapera, na jenda ungripano kwa bingu.
Pa Studio 7 apo mukomata anonoka wande mamuka sei zita rangu ndoitwa Ashmo Hove ndiri muZimbabwe kuGreendale Harare inini mukomata anonoka wande ndina kufara nhasi musi wa 26 October 2021 nekasonga muri kuridza kamaridza pachirongwa chenguva yedu vateereri yekutaura pfungwa dzedu. Aiwa, tidzoserei mbira dzedu mukomata anonoka, toda mbira dzedu nekuti ndo dzinonyatso kuti munhu kana achitaura anonyatso kunzwika zvaari kutaura. Ichi chamaisa nhasi hatichide.
Magadi weStudio 7 washamararo wose tinokukwazvai. Inon Samson Mpando ndiri kugara ndiri kuSouth Africa nenyaya yeikonomi iri kuZimbabwe kumusha kwedu. Tinoda kutaura kuti vanhu vezano havanyari ende havadzidzi chidzidzo kuti izvo ndovari kuuraya ikonomi yenyika. Saka zvavo zvekuita masankishini ndakura nyika anga asane nayo nyaya iyoyo. Hatidi kuzviwa, vakazviurayira ikonomi yavo oga ende yakabvauraya isu mainnocent people. Saka izvozvo ngavanyarare nyaya yemasankishins. Ende uyezve ndira kutaura nezvekuti iyo sadag nhasi inoida kumacha nechimachira maeuropean countries kasi havadi kuimachira kuti waunze economy back to Zimbabwe kuti wana vagare zvakanaka. Hawaizvikwanisi izvozvo. Vanhu vese vaingosupporta kuti mavhoti they are free and fair wese wesadhaki, but now vari kumachira kuti hanzi masanctions abviswa. Ngavanyara izvozvo, ngavanyarara.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakadoma nhengo mbiri dzebato rinopikisa reRepublican Party kuti dzive vamiriri veAmerica kunze kwenyika. Vaviri ava ndevaimbove mumiriri wedunhu reArizona muSenate vaJeff Flake naamai Cindy McCain mudzimai wemushakabvu, uye vaimbove mumiriri wedunhu reArizona muSenate yeAmerica vaJohn McCain. Nezuro chipiri dare reSenate rakavhota richipa mvumo kuti vaviri ava vapiwe mabasa awa. VaJeff Flake vachave mumiriri weAmerica kuTurkey, ukuwo amai Cindy McCain vachimirira America kuUnited Nations Agencies for Food and Agriculture. Vaviri ava vakatsigira vaBiden pavakange vachikwikwidzira kuva mutungamiri weAmerica muna 2020. VaFlake navaJohn McCain vaigara vachitsoropodzwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Panguva imwe chete iyi dare reSenate rakabvumawo kuti chirikadzi yevaimbomirira dunhu reMassachusetts muSenate yeAmerica vaEdward Kennedy, amai Victoria Reggie Kennedy, vave mumiriri weAmerica kuAustria, ukuwo vaimbomirira dunhu reNew Mexico mudare reSenate vaTom Udall vakabvumwa kuti vamirire America kuNew Zealand. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Human Rights NGO Forum nemuvhuro yakasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan. Bato reZANU-PF riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore. Mapurisa anosunga 40 evaimbove varwi muhondo yerisununguko. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupa zve dzimwe nawo. Ini ndini chanona kawande ndiri mu Washington DC ndichiti mosura zvakanaka.